mazimai wanaitwa mvaka akashinga, wanaitwa Petronella Chigumbura na Nyara Dzohotho. They are based in Zimbabwe. Avo vanobata avo mapoachers vanouraya mhuka, vanotora nyanga dzemhuka vachizotengesa. They make headlines kutanga kwegore rino nebasa ravo pana BBC nekupi nekupi. Vanga vakaapplya visa ravo rekuti vauye nekuti vaireceive award yavo gore rino kuZimbabwe International Women's Awards, the Founders Award. Vakanyima visa vachinzi havana maassets ekuti vanokwanisa kuti vakwanise kupiwa visa rekuya kuno kuUK.
Mazwi amunawo ndeapi kune avo vanopa iwaya matsamba ekufambisa semavhiza panyaya yakadai semadzimai iwaya anenge achiita mabasa ane mukurumbira vamune muri kuda kuti muwanikwe muchiremekedza kunzvimbo dzakadai seBritain nekumwewo?
Inini ndinongoti kune ava vanopa mavhiza nekuda kwokuti kazhinji vanoti vanhu vasina maassets havakuzokwanisi kudzokera kumusha kuti vadzokere kumusha vapiwa mavhiza. Inongoti it's not everybody anouya kuno kuEngland anenge achida kugara. Vakadzi ava vane zvekuita kumusha, basa ravo iroro rakavakoshera, vane dzimuri dzavo dziriko kuZimbabwe dzekuti dzavanga vachadzokera kuti vanosapota kumusha. Vanga vaine full sponsorship from vanhu vavanoshandira kuti vakwanise kuya kunoko. Saka kuvanyima kwavakaita mavhiza kunoita kuti vakadzi ava vaonenge vasiri kukosheswa kungoita kuti vasangova nehope yekuti zvinhu zvavari kuita chaizvo chaizvo zviri kugamuchirika. So izvi zvinova zvinhu zvinorwadza kuti Home Office, UK Home Office inotarisa zvinhu zviri zvekuti munhu ane chii but zvisina hazvo kunyanya kukosha, and like I said, haasi munhu wese anoda kuyazogara kunoko.
Pane zvamati maita here kuedza kubata vanomirira hurumende yeBritain kuZimbabwe kana kuti vanopa iwaya mavhiza?
Hongu, takavanyorera matsamba svondo rino kuti tichibvunza kuti zvakamira sei kuti vakadecida their decision pane grounds dzipi chaidzo chaidzo. Saka pari zvino takangomirira kuti vatipindure, hatizive kuti vachatipindura rini, but takangomirira mhinduro kubva kwavari.